Ini ndini Marvelous mhlanganya huye ndichiti hey no misoroye na uzedu zanasi china nyamavuvu 16/2018 dare repamusoro-soro reconstitutional court richatanga kunzwa musi wanyamavuvu 22 nyaya yemutungamiri weMDC Alliance vaNelson Chamisa avo vari kupikisa musarudzo dzemwedzi wapfuura idzo dzakakundwa nava Emmerson Mnangagwa veZANU PF. Masangano akazvimirira oshora zvikuru urongwa hwehurumende hwekuti makanzuru amboshanda ari pasi pemakomishina akasarudzwa nehurumende kudzamara makanzura akasarudzwa agadzwa zviri pamutemo kuti afambise mabasa emakanzuru munyika yose. Zvimwe zvizvarwa zveZimbabwe zviri muBotswana zvoshaya mabasa sezvo nyika iyi yakadzika mutemo inoita kuti zvizvarwa zvisiri zvenyika iyi zvitadze kuwana mabasa. Nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika dzodzeya zviri kuitika mumatare edzimhosva. Takatarisa gakava riri pakati pavaNelson Chamisa navaEmmerson Mnangagwa. Mutungamiri weMDC Alliance vaNelson Chamisa vosangana nemumiriri weAmerica muZimbabwe Ambassador Brian Nichols avo vakasanganawo nezuro nemutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa. Muchirongwa cheWomen's Roundtable paLivetalk na8pm tiri kutarisa mamiriro akaita zvinhu munyaya dzezvematongerwo enyika. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kustudio 7 shandisai WhatsApp panhamba dzinoti 001-202-465-0318. Vanoda kuteerera studio 7 tibatei na7pm pamasaisai anoti 909am 4930-6040 ne15460kHz pashortwave mazuva ose. Munokwanisawo kunzwa Studio 7 na6am muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909am 4930-7270 ne9885shortwave. Musakanganwe kufarira Facebook page yedu yeVOA Shona. Kurudzirai hama neshamwari kuti dzitifarire pafacebook page yedu.